mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 18 Gumiguru October 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurumende haikwanise kudzinga basa vashandi ichishandisa mitemo yechimbi chimbi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzirambe dzichienda kuzvikoro kwavanodzidzisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurumende haikwanise kudzinga basa vashandi ichishandisa mitemo yechimbi chimbi kana kuti ma statutory instruments sezvairi kutaura sezvo kuri kutyora bumbiro remitemo. Hurumende yakazivisa kuti kutanga nhasi muvhuro vashandi vayo vose vanenge vasina kubayiwa nhomba vachamiswa basa vonyimwa mari yemihoro kunze kwekunge vaine zvikonzero zvakati tsvikiti. Vanenge vagarisa vasina kubayiwa vanonzi vanogona kudzingwa basa. Hurumende yakatobudisa kare mugwaro rayo reGovernment Gazette kuti vashandi vose vange vabayiwa nhomba kusvika musi wa15 Gumiguru. Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vakaudza Studio 7 kuti hapana kudududza panyaya iyi. Asi masangano evashandi anoti hurumende inofanira kutaura nevari kuzengurira yovadzidzisa kwete kuda kuvamanikidza. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Hapasati pava nemunhu adzingwa basa iyo zvino. Mutemo uripo ndewekuti vano havagoni kudzingwa nemastatutory instruments. Unenge uchidzingwa basa unonyorerwa tsamba. Iyo zvino hatisati tawana vashandi vanenge vakanyorerwa matsamba kuti mabasa apera. Vanomirira vashandi kana kutingati maboka arimo mupublic service vari kutarisa nyaya idzodzo kana vashandi vazonyorerwa matsamba ari kudimbura kana kukanzura macontracts avo. Iyo zvino vashandi vehurumende vese zvavo vane macontracts na employer wavo iri Public Service Commission.
Zvinofamba sei pamutemo kana vachida kudzinga munhu?
Kana basa remunhu rakutopera, contract yakutopera, munhu ega ega anenge akutonyorerwa tsamba achipiwa chikonzero chekuti contract yakuterminatewa nechikonzero chei. Ende zvimwe zvacho zvakasati zvaitika izvozvo, hatisati taona munhu adzingwa. Tichazoona kana zvazoitika kuti ndizvo zvavari kureva here kuti vanhu vachadzingwa mabasa.
Makaendesawo imi hurumende nemamwe makambani kumatare nenyaya iyoyi yekumanikidza vashandi kuti vange vachibayiwa nhomba, yasvika papi nyaya iyi?
Nyaya yevaccination iri kumadare yakaiswa muordinary roll, zvinoreva kuti yakapinda muqueue yemamwe macases. Judge akapa mutongo wekuti it was not an urgent matter, zvakutoreva kuti yakutopinda muqueue semamwe macases aripo. Hatizizivi kuti ichanzvika rini, sezvo nyaya dziri kumadare dzimhosva zvinotora nguva yakati kuti, nekuti dzinenge dzakati wandei. Saka tamirira kuunzwa kuti ichazotongwa zvarini.
Iko kuprivate sector kune vamwe vatanga tichinzwa kuti vanga vakumisa vashandi mabasa nenyaya yekuti havana kubayiwa nhomba yeCovid-19. Zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita?
kuva panguva vanhu vakamanikidzwa kuti babaiwe nenzira dzakasiyana siyana sezvo munoziva kuti ma employers aimanikidza kuti vanhu vaende kuma vaccination centers kunobaiwa nekungounza vanhu mu transport kuti ngavaende panzombe yakati kunobaiwa nekuishiwa matsamba yekuti kusvika zuva rakati unofanira kuva wakabayiwa kana usina kubayiwa uchazorambidzwa kupinda pakambani takaenda kumadare asi hatina kuzonzwa vashandi vachidzoka kuti vasina kubayiwa vaya vakazorambidzwa kupinda kumacompanies kwatiri zvinoreva kuti vashandi havasi kumanikidzwa kana varipo vanenge vasina kusvika kuma offices kuti takazomanikidzwa kuti tibayiwe kana varipo zvekare vakarasikirwa nemavasa tinovimbisa kuti kana kuti masectors akati kuti anofanira kuva akatobata nyaya idzodzo kuona kuti kodzero nemushandi rinoprotektwa
ko kwamuri imi sevakuru vakuru vevashandi makataurawo here nevashandirwi nehurumende
at the national level taitaura nyaya iyoyo kutripartite negotiating forum patinozosangana kuti inofanira kukurukurwa tange tisati tawana sefederation vanhu vari kuti mavasa akapera nenyaya yekuti havana kubayiwa saka kuprivate sector inyaya yokuwirirana inyaya yekutenderana kuti vanhu vapiwe information yakakwana vanobayiwa vanobayiwa nekuti vanenge vakatenderana nazvo kuti vabayiwe
munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 zvichakadaro rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinokurudzira nyengo dzaro kuti dzirambe dzichienda kuzvikoro kusvika vanyorerwa tsamba dzine mazita avo dzinoti havachakwanisi kunge vachienda kuzvikoro mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Joe vanoti pane zvikonzero zvizhinji zvinotadzisa vamwe vanhu kuti vabayiwe nhomba vachiti iyi haisi nyaya yokumanikidza vanhu asi kuti hurumende ione kuti chii chiri kukonesa vamwe vanhu kubayiwa nhomba
vakuru vakuru vehurumende pamwe chete neminister of education vari kutaura kuti varayiridzi vasina kubayiwa nhomba kana kuti macivil servants vasina kubayiwa nhomba yeCovid havafani kunge vachauya kubasa nokuti deadline yakapfuura Friday yakapera asi izvi hazviendirani nemutemo unoenderana neanonzi malabor rights avashandi
chikonzero chacho ndechipi Dr. Joe
chokutanga nechokuti chirongwa ichi hachina kunge pava nenhaurirano pakati pehurumende saemployer nevamiriri vavashandi zvikuru semateacher union saka hazvikwanisi kuti chibvumirano chakangobva kuhurumende kana chinonzi one armed bandit pachirungu chive chibvumirano chinoshanda chatinoziva maringe nekodzero dzavashandi sevashandi nokuti munhu mumwe nomumwe anonyorerwa tsamba yake inenge yakanyorwa zita rake kuti iwe hauchakwanisi kuti unge uchiuya kubasa kana waita mhosva
saka muri kutii sesangano rinomirira varayiridzi
asi tiri kuti varayiridzi vanofanira kuramba vachienda kuzvikoro kusvikira vazonyorerwa tsamba dzine mazita avo dzinoti havachakwanisi kunge vachienda kuzvikoro
Dr. Joe munoda kuti nyaya iyi ibatwe sei
tinokurudzira vakuru vezvikoro kuti vange vanonyora pasi varayiridzi vasati vabayiwa nhomba yeCovid uyezve nezvikonzero zvokuti sei vasati vabayiwa votumira kudistrict district votumira kuprovince votumira kuhead office vozotumira kupublic service commission nokuti ndivo vana masimba ukuzoti vanozokwanisa kumisa basa varairidzi.
Saka imise sangano re Progressive Teachers Union of Zimbabwe, munoti kuvarairidzi pamusoro penyaya iyi?
Isu sisangano la varairidzi re Progressive Teachers Union, tinokurudzira varairidzi kuti vange vachibaiwa nhomba yeCovid, asi kurudziro yedu haifane kuonekwa sokuti tinoreva kuti kubaiwa nhomba zviri mandatory, nokuti zvokubaiwa nhomba zviri voluntary. Vashandi vane kodzero, vakawanda vane zvikonzero zvokuti sei vasina kubaiwa COVID. Vamwe madzimai akazvitakura, vamwe madzimai anoyamwisa vana, vasingakwanisi kunge vachibayiwa nhomba yeCovid. Saka ndosaka tichikurudzira varairidzi vakuru vezvikoro kuti vatumire mazita evarairidzi vari pazvikoro zvavo vasati vabayiwa, vachinyorawo zvikonzero zvokuti sei vasati vabayiwa, nokuti mushandi wega wega ane kodzero zvokuti anzikewo zvaanotaura asati angoita inonzi blanket term yokungonzi basa rako rapera. Izvozvo handifungi kuti zvinoitika pasi rino, ndoingava master and servant yaitwa nguva dzeunhakwa kana dzecolonialism. Zvatinofunga kuti hazvifani kunge zvichiitika munyika yakasununguka 41 years after independence. Saka isavarairidzi ticharamba tichikurudzira varairidzi kuti vaende kuzvikoro kusvikira vazonyorerwa tsamba dzinenge dzakanyorwa mastavo. Kana vazonyorerwa tsamba ivo, ndo patinozoona kuti isuwo sevanhu vanotungamirira varairidzi toita sei. Kana zvichireva kukwira kumatare, tokwirawo kumatare tichitaura kuti kodzero dzavarairidzi sevashandi dzinenge dzatorwa nehurumende.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Sangano reInternational Organization for Migration, IOM, rinoti United States Agency for International Development, yakaripa mari iri padyo nemamirioni maviri emadhora ekuAmerica kuti ishandise muzvirongwa zvayo zvekubatsira vanotadza kuzviriritira pamusoro penjodzi dzakasiyana-siyana neavo vanogara munzvimbo dzinowanza kuwirwa nenjodzi muZimbabwe. Mari iyi inonzi ichafambisa zvirongwa zveIOM muZimbabwe kusvika kupera kwemwedzi unouya wambudzi. Mutauriri weIOM amai Fadzai Nyamande Pangeti vaudza Studio 7 kuti mari iyi ichabatsira vanhu vanoita zvoruzana nemakumi mashanu nezviviri 152,000 vakavhiringwa nenjodzi dzakasiyana-siyana muZimbabwe, kusanganisira kushayikwa kwemvura, kushayikwa kwechikafu, kushayikwa kwemabasa uye nhamo yakakonzerwa nedenda reCovid-19. Amai Nyamande Pangeti vati zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita zviuru mazana matatu zvakadzoka kubva kunze kwenyika pamusoro peCovid-19 iyo yakakonzera kuvharwa kwemakambani mazhinji avaishandira. Mari iyi ichashandiswavo mukudzidzisa vanhu kutanga nekufambisa mabhizimisi avo, vachiti vanhu vanoita zviuru mazana matatu 300,000 vachabatsirwa muzvirongwa zveIOM zvikuru mumatunhu eManicaland, Masvingo neMatabeleland South. Tabata amai Nyamande Pangeti tikatanga nekuvabvunza pamusoro perubatsiro runobva kuUSAID uye kuti vanoshanda sei nesangano iri.
Sangano reUS Agency for International Development kana kuti USAID rapa rubatsiro kune vagari vemunharaunda dzeManicaland, Masvingo neMatabeleland South. Nekupabato reIOM mari inosvika mamiriyoni maviri kuti vabatsire nenzira dzakasiyana-siyana. Sesangano reIOM tichange tichiparura chirongwa ichi nenzira dzakasiyana-siyana. Chekutanga, mari iyi ichashandiswa kuita tsvakirudzo kuti tinzwisise kuti avo vakamanikidzwa kusiya misha yavo vakawanda sei uye kuti varipi, zvakare nekuti vanoda here kudzokera kwavaimbogara, uye tinzwisise zvakare mamwe matambudziko avanosangana nawo uye nekuti tingavabatsire sei nawo. Chechipiri, mari iyi ichabatsira avo vakamanikidzwa kuti vasiye dzimba dzavo vatinoti maIDP
na avo vakadzoka kubva kune dzimwe nyika pamusaka pedenda recovid-19 kuti vawane mukana yekuti vataure nemacounselors kana vana chipanga mazano kuti vakwanise kutambira matambudziko avakasangana nawo uye kuti vachifunga maererano nekuronga ramangwana ravo. Chechitatu, mari iyi ichashandiswa kuti vadzidziswe kuti vanotanga sei mabhizimusi anoenderana nekwavanogara uye vozopiwa zvekuti vashandise kuti vatange mabhizimisi aya kuti vazviriritire nemhuri dzavo.
Batsiro inoenda kumatunhu api uye matunhu aya akasarudzwa sei kuti awane rubatsiro urwu?
Chirongwa ichi chichange chichiparurwa kumatunhu emasvingo, Manicaland nematevereland South. Idzi nzvimbo dzakasarudzwa nekuti ndiko kwakanyanya kuparadzwa necyclone Idai uye ndiko kune vakawanda vakadzoka kubva kusouth Africa nedzimwe nyika munguva yecovid-19.
Vazhinji vevanhu vakamanikidzwa kusiya misha yavo kana kuti displaced people vari mumatunhu api uye vanobva kumatunhu api?
Vazhinji vakamanikidzwa kuti vasiye misha yavo vari kuchipinge nekuchimanimani nekubhuyera muno muZimbabwe, sikati kangoti kuManicaland province.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakadzoka kumusha pamusoro pedenda recovid-19 zvingani uye chakavamanikidza kudzoka chaicho chii? Kushaya mushonga here kana kuti kudzingwa kubva munyika dzavakange vachigara?
Zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakadzoka kumusha pamusoro pedenda recovid-19 vapfuura zviuru mazana matatu. Chavanoti chakavamanikidza kudzoka kumusha, chekutanga kuvharwa kwemabhizimisi kwavaishanda kunyika dzavaigara. Uyezve vamwe vanoti vakashayiwa rubatsiro kubva kuhurumende dzenyika dzavaigara, vapererwa nemabasa pamusaka pedenda recovid-19.
Chirongwa cheInternational Organization on Migration ichi chiri kubatsira vanhu vangani uye dambudziko guru ramunosangana naro mukubatsira uku ndiripi?
Chirongwa ichi chichabatsira vanhu vanopfuura zviuru 15 uye vamwe vanopfuura zviuru 200 vachapiwa dzidziso inovabatsira kuti vagare vakarongeka kuitira panozogona kuitika dzimwe njodzi kana matambudziko anenge macyclone kana zvirwere zvinenge covid-19.
Avo vange vari mutauriri weIOM amai Fadzai Nyamande Pangeti vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu 35 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru 4 zvine 600 ane 50 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru 132 zvine 63,168 kusvika pakupera kwezuva nezuro. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere ichi vakange vave 300,221 zvine 21 zvine 45,000 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 200,404 ane 41 nezvipfumbamwe zvine 141 nevasere 2,479,178. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mbotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Munewsday nhumwa yeUnited Nations amai Elena Dohan vari kusvika muZimbabwe nhasi kuzoongorora zvakaitwa nezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato reZANU-PF. Amai Johan vari kushanya panguva iyo mapato eZANU-PF neMDC Alliance achipomerana mhosva dzakasiyana-siyana. Amai Johan vanotarisirwa kusangana nevakuru muhurumende, vatungamiri vemapato anopikisa nevemasangano akazvimirira kuti vanzwe kuvhiringwa kwakaitwa nyika nezvirango. Munews Day makare, hurumende inokurudzirwa kushandisawo michina yemazuva ano kuti kupinda nekubuda kwevanhu nembatya kuitwe nekukurumidza. Bepanhau iri rinoti zvinhu zvakaita sekumisa pabhodha marori akatakura zvinhu kwemazuva mashanu kuti adhindirwe magwaro zvichakonzera kuti makambani anotakura zvinhu aya ashandise bhodha rekazungula. Mukroniko, hurumende inoyambira vanhu vakabaiwa nhomba yekutanga yeCovid-19 yeCovaxin kuti vafunge zvokutanga patsva vachibaiwa nhomba yekutanga yegumwe rudzi sezvo hurumende iri kutadza kuwana imwe zvemishonga yeCovaxin iyi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kutaura chokwadi tinobatikana nenhau yekuti izvozvi vamwe takadzidza kuitawo maticha tichiti kuda pamwe zvinhu zvichatinakira, asi ke zvino tinotambiriswa mabhondi apa mashopu anoda maUS. Unochinja mabhondi aya unosara usina kana mari yaunenge uinayo, mhuri hatichazivi totodziraramisa nei, wotofa havo nenzara. Saka dai vanhu vamarejistawo kuvhota mazivawo pekuvhotera, nyika yeZimbabwe vadiwe, musaramba muchitisungira muchitanzi iti Zimbabwe yakanaka iyo yakaoma kudai. Zvinhu hazvinyanya kutombotimirira zvakanaka, vamwe totofa isu kutofa chaiko. Handatenda zvangu vanhu vestudio 7 nenews dzamunotipa, tinokudai chaizvo, rambai makadaro.
Mamukasei pano apa pandipinyi vevanhu. Aiwa vanhu vamunotitorera veZANU-PF muchivaisa pachirongwa munotinyadzisa mani. Ava muti vamavhaza maelections emadistrict akasiyana nemaelections evanhu vose. Wai MDC Alliance ikaita musangano chovenhu vanhu 3 cheo munovasunga muchipa dazika mitemo yecovid. Pati veZANU-PF akati chio zvavaita vasungu nevava vamonzora. Munotinyadzisa, chotinyadzisa, zvinonyadzisa. What kind of democracy am not aware of Mr. Zunis as a father? I'm in Yazis any.
Kwai makore mashanu kuti munhu apedzise zvirongwa zvake kubva rini zvichingove zvinopedzisiwa zvirongwa zvachona. Kana nguva yemavhoti yasvika, nguva yemavhoti yasvika, hakuna zvokunzi kwai nhingi ngambopedzisa zvinhu zvake zvaanga asati apedza. Namugabe wakabva asina kupedza zvaaida kupedzisa ipo papa. Saka haisi nyaya yekunzi kwai munhu unonzi kwai ngaatanga apedzisa zvaanenge achida kupedzisa. Unodawo zvipedzisa sei zvichinonoka. Zviri kunonotsewa nei nokuti pava nemafoti yese ichingova zano pasina kana chaitika.
Makadii kumhuri yeZimbabwe, toda kutaurawo namuonzora, namuonzora vapererwa, namuonzora nakomiti. Vanhu havangataure kuti maelections ngaambomira kuitwa. Zvikutongoradza kuti ana muonzora nakomiti vari kushandiswa nezano kutaura kwatiri kuita kuichokwadi chaicho checho. Vanhu vanoshandiswa, hakuna opozisheni inomboti zvese zvataura. Ruling party vanongoti ndizvozvo zvangotaurwa nei. Ruling party munee muchingotsigira muri vamwe chete munoonzora nezano.
Halo halo, ana mukoma Jonga nanatanonoka wani akadii zvenyu paWashington DC apo. Ini ndinoekwa Brighton Kurumura. Vanhu ngatiregei kungotaura taura nezvenyika. Kwai vakuru vanoti natapa wabva kwaunoenda kusiku. Nyika ndeyedu, tikaidii tikadii tikataura zvakadii, asi nyika ndeyedu. Vazhinji vacho vanoita zvesouth africa vaberekerwa muno. Hamunaberekerwa musouth africa kana kuti makaberekerwa kuindia. Saka ngatikurudzire nyika yedu ibudirire, hakuna kungokwira tichingotaura taura zvisina basa.
Makadii mose vashamari vestudio 7 ndiri kuno kusouth africa. Pamusoro ndiroda kutaura pamusoro pekunzi vamunangagwa ngavarambe varipo pachigaro kusvika vapedza zvavari kuita. haizvozvo handioni izi uri mufungo yakanaka mufungo wakarasika nekuti vari kuita zvacho havangapedzi kana vakatopiwa mukana uyo kunzi vatange vanzieti varege kusvika vapedzi havangapedzi vangatozopedza 2030 yavakareva saka MGCT ndaimbomira kutamba nevanhu nevamwe vose vanotsigira kuti vamunangagwa vatange vapedza zvavari kuita haizvozvo izvozvo vasati daro ndovati zvee urombo isitiri musango tingaramba tiri musango nekuti handioni vamunangagwa vachisva pakuzopedza zvavari kuita nezvavakavimbisa zvinongogara zvingori kuvimbisa bedzi kusvikira saka vati njure tsitsi neGZT totoona kuti havana rudo nevanhu uye havasi kuda kuyamura vanhu asi vanoda kuwana kungodya through Zambia.
Studio 7 makadiko ndafara kuuya pachirongwa ndinotenda nenhau dzamunoburitsa dzina dirira dzakarerekera pachokwadi asi yaendawoita pano ndeanonzi ana komishina Monzora nyaya yavo yekuti maereshon ngaapfuuriri nekuti vaakudya kamari kaallowance kavari kupiwa kaifanira kupuwa MDC allowance yakapinda miremino ndokava kuti maereshon apfuurire mberi vanhu ivavo vakandoita sei havari kuwadziri nevanhu sei kuruzhinji rwevanhu vurikuwadziwa ivado kupfuurira mberi zvinhu zvakadaiwa munhu angagwa ngaapuwe mamwe mazuva ekutonga vanhu vachi tichitambura zvati kutambura zvinezvi nekuti ivo vakupotiwa allowance shuwa varidaidhiri vanhu ivavo imi ndabatika rena
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kumutereri abvunza kuti idemokirasi yerudzii yatinoita pastudio 7 achiti studio 7 inonyadzisa nekurega vanhu vanotsigira ZANU PF vachitaura panhepfenyuro ino tinoti ndiyo demokirasi yacho yamuri kutaura nekuti munhu wese anofanirwa kupiwa mukana wekutaura zvaanofunga pasina anomurambidza sezvamaitavo imi neaudhiyo yenyu yatashandisa vatereri tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica sangano remuamerica reChristian Aid Ministries nezuro rakazivisa kuti vafundisi gumi nevanomwe vari zvizvarwa zveamerica necanada vakapambwa nemusi wemugovera muhaiti Christian Aid Ministries inoti vanhu vakapambwa ava vanosanganisa zvizvarwa zveamerica gumi nevatanhatu nemufundisi mumwe chete chizvarwa chekucanada vakapambwa ava vanosanganisa vanhurume vashanu vanhukadzi vanomwe nevana vashanu vafundisi ava vanonzi vakabvutwa pavakanga vachifamba vari mumotikari mavo muguta retitanian kumakudzanyimba kweguta guru report-au-prince mushure mokushanyira kwavo nzvimbo inochengeterwa nerera vamwe vakuru muhurumende yehaiti vanoti chikwata chakapamba vanhu ava chinonzi 400 mawozo uye chine nhoroondo yekupamba vanhu neumhondi mutauriri webazi reamerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reus state department akaudza vatori venhau kuti hurumende yeamerica inoziva zvakaitika uye iri kugara yakaringa ziso panyaya iyi achiti utano hwezvizvarwa zveamerica zviri kunze kwenyika ndechimwe chezvinhu zvikuru zviri pamusorosoro muhurumende yeamerica sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurumende haikwanisi kudzinga basa vashandi ichishandisa mitemo yechimbi chimbi rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzirambe dzichienda kuzvikoro kwavanodzidzisa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi Ivai nasizwa kare manero anasi apo tichikupa zviya dzimwe nawo ini ndini tanonoka wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.